Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyuratiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kurume 17, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika votanga kutambiriswa mari yakawedzerwa vashandi vehurumende, asi vamwe vachiti
mari inoshungurudza. Chokutanga ndechekuti haisi product yenegotiation, iproduct yeone armed banditry unilateral offer necabinet.
Asi vamwe vashandi vehurumende vanotiwo
kuti kutaenda kunovhima kana tanouya wenegumbo rinoti ndorora rimakuwana tikauya zvekwe makumbo maviri anongoti hatina guru chero tikauya temhuka yose vangati vanodide mauya nembiri.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mauto nemapurisa atanga kutambiriswa madhora anonzi nevamwe makumi maviri kana kuti $20 akawedzerwa nehurumende pamwedzi pamari yemihoro yemazana matatu avari kutambiriswa pachikamu chemadhora ekuAmerica. Hurumende inoti pachikamu chinobhadharwa vashandi nemari yemunyika, mari iyi inenge yoiswa pachikero chemari yepamabhanga musi iwoyo kana kuti bank rate. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vakazivisa nezvemari idzi nemusi wechishanu vakati vachaburitsa zvizere svondo rino. Taedza kuvafonera asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi mari iyi yaunza kunetsana pakati pevashandi vehurumende vamwe vakaita seveFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU vachiti varikurudzira kuti varairidzi vatange kuratidzira nemusi wechitatu kwemazuva matatu vachitsutsumwa. FOZEU yatumira Studio 7 mashoko aya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tsatsunga vari pakati pevamwe vashandi vakatungamira nhaurirano nehurumende dzekuti vazowedzerwe mari iyi.
Yemadhora okuAmerica yatatichiwana yanga iri 300, asi zvaizoitika ndezvekuti nekuda kwemitero yakaiswa navamuturi yanga yavakuzonotambira kumapi7 zvichibvira zvichibva nokuti munhu unenge ane zvimwe zvinha zvaanenge ane zvimwe zvikwereti here. Asi izvozvo vakawedzera ne$20 kubva pa300 kusvika pa320, asi vachiti ivo chikamu chemari iyoyo chinenge chinozotorwa semari yomuno chochifambirana neexchange rate inenge iripo panguva inobhadharwa mari.
Saka muri kuzvitambira sei?
Isu chatakanyanya kutambira pachirongwa ichi inyaya yekuti mari yedu yatinowana yomuno yaakubhadharwa nepyavanoti indexing, kureva kuti iri kufambirana nekufamba kunenge kuchiita exchange rate. Kuti kana mari exchange rate ikakwira, mari inongoramba ichikwirawo, kureva kuti mari yedu haichashayiwi simba rekutenga nekuda kweexchange rate. Ndo chikuru chatakatambira, asi chatisina kunyanya chatisina kutambira zvachose imari yacho. Tangati iyi mari iyi yanyanyawo kuita shoma, dei vambodzokera vakambonoona kuti vangawedzerawo here kusvika panogona kutaurika.
ya munga funge kutiri nani ndeipi?
Isi taka pavurume de miyatina di de position paper edi parimengi rita 840 taka mbo tanaku wapare 540
asi mamwe masanganu eva shandi argu kushorai kuti munenge muruku bikamboza hamusikunya suwa mirira zvakanaka vachiti mari dziri kupiwa idzi aa zanyanyi sakuita shoma
awa masanganu watino umazira zvedu vari vanongo mirira kuti kana kichitika yenda kuno zvima kana tano yawe negumbo inoti gumbo rero harina kuwana tikauya zvedu makumbo maviri anongoti hatina mukuru chero tikauya temhuka yose vangati vanodide mauya nembiri.
Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe.
Vatanga kutambira ndevebazi rehelp uyezve nemaarmed forces muZimbabwe asi mari inoshungurudza. Chokutanga ndechekuti haisi product yenegotiation, iproduct yeone-armed banditry unilateral offer necabinet. So itendensi yokungopa pasina nhaurirano haienderani nemaconditions of service nemalabor regulation. Saka tiri kuona kumbunyikidza kwekodzero dzavashandi. Tatinoona chekuti hurumende yaita mateya kuti yakungopusha down the throat yevarayiridzi navamwe vashandi zvainofunga kuti zvakanaka, izvo zvisingaenderani namalabor regulations emunyika pamwe chete nepasi rese.
Asika vamwe vanga vachitaurirana nehurumende vari kuti woka atsunya arwa.
Hapana kutsunya because tinozviziva kuti kubva muna January February kusvika pa 14 March hurumende yaitiza nhaurirano nevashandi. Kwakuzongodanawo vamwe vashandi musi wa 14 March kunovapa zvainofunga. Asizvo haisiyo procedure inoita. Chokutanga musangano wokutanga unoezvitenda anonzi maposition papers, wechipiri wodhiscasa maposition papers, wechitatu woricha agreement kakuti inonzi deadlock, tadista deadlock torifeya kunonzi arbitration. Saka hazvina kufamba nemwero wamalabor regulations.
Saka imi muri kurongawo kuita sei Dr. Joe?
Pari zvino tiri kukonsulta mamembers edu varayiridzi vari kuramba maridhi kuti hazibindiuka hazibuti mukombe.
Tiri kunzwawo kuti hurumende inenge yanga ichitioka yakaremerwa.
Isu hationese kuti hurumende yakaremerwa. Zimbabwe ina ma66 productive minerals. Tikatengesa maminerals edu mune zvakanaka pane mari yakawanda inouya muhurumende. Chanesa ndechekuti kune varefu vanodya zvevapfupi nekureba.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo. Bazi rezveutano rakabatana neredzidzo uye masangano anopa rubatsiro akaita seWorld Health Organization, United Nations Children's Fund, Bill and Melinda Gates Foundation neUS Center for Disease Control. Rati richatanga nemusi wechipiri chirongwa chechipiri chekudonhedzera vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira chirwere chemhetamakumbo kana kuti polio. Chirwere ichi chinouraya kana kukonzera urema kana chisina kudzivirirwa. Ichi chirongwa chechipiri munyika chekutanga chemazuva matatu chakapera musi wa23 kukadzi uye vana vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu 4.6 billion vakadonhedzerwa nhomba iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona huri hurongwa hwakanaka chose kuti vana vawane nhomba yemhetamakumbo, nokuti mhetamakumbo chirwere chinokwanisa kudzivirirwa and kuchidzivirira zvakakwana tinotoda kuti vanhu vange vabayiwa vapuwa nhomba vachiri vechidiki especially.
Ndeapi matambudziko anosangana nevana vanenge vasina kudonhedzerwa nhomba iyoyi?
Dambudziko guru blessing ratinenge tichitarisira vana vasina kuwana nhomba ye meta makumbo inyaya yekuremara kuoma mitezo and zvinokwanisa kuti mwana atoma mitezo upenyu hwake hwese disability which is preventable zvimwe zvima short term zvinokwanisa kuitika munhu abatira polio zvinosanganisira kunzwa mudumbu kushaya simba nekuti kana kuchikoro chaiko mwana anenge asingachakwanise kuconcentrata asi dambudziko guru ratinenge tichidzivirira inyaya yemheta makumbo sezita rayo iyo polio
mungatsanangurewo here zvamunoti imi head immunity kana kuti tingati vana vakawanda vakabayiwa zvinenge zvichibatsira sei kuti chirwere chisapararire
chinoitika pahead immunity head zvinobva pakufudza mombe when you are heading cattle kana vana vakawanda vava neimmunity kana kuti vakwanisa kuzvidzivirira kuchirwere chemheta makumbo vashoma vaya vasina kuwana nhomba vanenge vava nerisk iri much lower kana kuti kubata mheta makumbo kunenge kwava kushoma saka vakawanda kana vakawana nhomba iyoyo zvinoreva kuti chirwere pachinenge chiri kutsvaga vekupomera chinenge chichizoshaya vanhu saka chinozoshaya simba ndo panobva idea yehead immunity saka the more people vana vanowana vaccination kana kuti immunity yepolio the more the whole country is, or population is protected
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunare kunorth carolina muno muamerica iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika European Union inoti ichabatsira Egypt nemari inosvika mabhiriyoni masere panguva iyo pari kutyirwa kuti vanhu vemunyika iyi nedzimwe nyika dzemuAfrica vanogona kuenda kunopotera kunyika dzekumawirira nekuda kwekusagadzikana kwenyaya dzezveupfumi uye hondo mari iyi ichabatsira kudyidzana pakati peEgypt neEU uye sangano reEU rinoti rinoda kuti Egypt isimbaradze muganhu wayo neLibya Ukraine nasi yakanda zvombo muRussia panguva iyo nyika iyi iri kuita sarudzo yemutungamiri wenyika iri kutarisirwa kukundwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin bazi rezvekudzivirirwa kwenyika reRussia rinoti radonedza ndege dzemhando yemadrones makumi matatu nemashanu mangwanani anhasi kusanganisira muMoscow iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopuwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro yataita na muzvare Daisy Ndoro avo vanotenga zvinhu kuZimbabwe vachinozvitengesa kuSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinotengesa chikafu zvekumusha. Tinozvitengesera muSouth Africa tiobva nazvo kuZimbabwe tichizotengesa kuSouth Africa. Takazvifunga nepamusana pekuti takaona kuti maZimbabweans mazhinji ari muSouth Africa vanofarira chikafu chekumusha saka takaona kuti zvivaitire nyore tinozvitora toya nazvo padhuze vazotengera vapadhuze nekuti vazhinji vacho vazhinji tingati 98% yemaZimbabweans vazhinji tinofarira chikafu chekumusha saka takaona kuti tikazounza padhuze zvinovaitirawo nyore vanokwanisa kutengera padhuze
bhizimusi renyu rakura zvakadini kusvika pari zvino
Business redu riri kufamba chaizvo ende riri kukura nekuda kwesupport yamunotipa nekuda kwesupport yamunotiratidza. Tine tarisiro kuti nekufamba kwenguva tichange rakura kudarika zvariri nhasi nekuda kwesupport yenyu yamunotipa.
Saka pamunotengesa apa, zvii zvamunenge muchitengesa?
Tichengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvakawanda wanda. Tine dovi, tinaro zvekare dovi, tine jam, tine mufushwa, tine nzungu, nyimo, matemba, madora, mauyu, mayeu, maputi, chero majigisi zvekare Zimbabwe tinawo, maminti tinawo. Tinazvo zvakasiyana siyana zvekare tine masupa doro tinaro futi tinotengesa. Tine makasked tinawo zvekare. Tine zvekare mazowe, maorange crush, raspberry, cream soda, zvese zviripo.
Vanoda kutenga vanozvifambisa sei? Munowanikwa kupi?
Tinowanikwa kuInanda kunonzi kuMuchebeni ndiko kwatinowanikwa. Kune vanenge vachido kutenga asi vasingakwanisi kusvika patiri, munotifonera zvekare tinosvitsa mudzimba o anywhere pakakusunungukirai kunge tichikugamuchidzai mapasiwo enyu. Munotibata panamba dzinoti 0642382359. Kwozoita zvekare vanogara out of Durban kuna Cape Town, Joburg, Pretoria, Eastern Cape, PE, tinosvitsa zvekare. Munotibata, tinokutumirai.
Mashoko enyu kune vamwe vana veZimbabwe vari kutsvakawo zvekuita kuti vabatsirike muupenyu ndeyekutiwo kudini?
Kana wafunga kuita chinhu, ita chinhu mwoyo wako wese. Kana wafunga kuita business, ita business nemwoyo wako wese. Ende meka shuwa kuti business iyo ndura uru kuda kuita here, usati wazviita. And also usavuma kutarisirwa pasi kuti business racho, business racho. Ramba wakangoshinga, ramba wakadzvanya ipapo. Mubusiness tinodona nekusemuka, nekudona nekusemuka. Because panenge paine macompetition, vamwe vanenge vachitengesawo ikoko, vamwe vachitengesa ikoko. Asi ndinokuti ramba wakashinga zvinoita chete, usatsige kuita chiramwa mubusiness. Ramba wakangoshingirira, Mwari varivo mubatsiri wedu.
Panhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita namuzvare Daisy Ndoro, avo vanozivikana nekutenga zvinhu kuZimbabwe vachinozvitengesa kuSouth Africa. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tabo Kanyuve ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Kutanga mwezi wa 10 mwedzi uno wakurume kusvika mwedzi unoya mwezi wa 9 kuvhumbi, mwedzi weRamadan muchitendero cheIslam, apo vanhu vechitendero ichi vanenge vachitsanya nekuita mabasa ekubetsera vamwe. Tabata mutungamiri weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ishmael Tuwa, kuti vatiudze pamusoro pemazuva anoyera awa.
MaMuslim world yese pamwedzi uno tikutsanya, uyezve mwedzi iwowu weRamadhani iwowu imwedzi unoyera chaizvo, unoitwa mabasa ekunamata, kunyatsorangarira dhipa, tichiita macharity, kuverenga Qurani yedu tichirangarira Mwari wedu nekuita mabasa akanaka. Hazvoti mwedzi imwe hatiite, asui special mwetu kuti Mwari vanopeta kaviri mibairo yacho yatenge tichipiwa zvese izvo tichizviseva kubva kumoto kutsazonokanwa kumoto.
Ramadan chii uye inorevei muchitendero?
Ramadan kutsanya imwe pira Islam inokurudzirwa ese maMuslims anenge asingarware kuti vave vachitsanya. Avo vasingatsanye ndo vanorwara nevakurisisa vane pamuviri vakuyamwisa vakadzi vese vavo vari exempted kubva mukutsanya.
Kutsanya uku kunorevei muchitendero cheIslam?
Kutsanya uku tinenge tichiita isusu pachirungu inonzi yield objectives of fasting is stated by the Quran is to cultivate piety and fear of God, kutya Mwari wedu. Kutsanya kuregedza kudya, kunwa, kuenda pabonde panguva yekutsanya, kubva kubuda kwezuva ichipera kunyura kwezuva ndopanozotanga kudya munhu ipapo.
Kutsanya kunobetsera vatenderi sei?
Kutsanya kunotrena munhu discipline. Unenge wane discipline unochiziva kuti chese chaunenge uchida kuita iwewe unenge uchiti oh ndakatsanya. Saka panenge pane fixed time acho anotanga kuseni zuva risati rabuda kusvika kunyura kwezuva.
Tingadawo kuziva Sheikh Dua kuti kutsanya kunoitwa paRamadan uku kwakabva papi?
Hama vadiwa, Qurani yedu ndo mwedzi wayakadzika mwedzi wekutsanya iwowo. Pausiku watenge tichitsvaga pamazuva gumi ekupedzisira inonziwo usiku wesimba kana kuti the night of power pacharabu toti pazuva relailatul qadr.
Sheikh Dua, tinoona kuti zvitendero zvizhinji zvine mazuva ekutsanya. Simba rekutsanya riri papi?
Hama vadiwa, kutsanya munamato sekutaura kwataita munenge mune ukama padhuzidhuzi naMwari wenyu muchiteedzera mitemo yaMwari yacho muchiita zvese. Hazvekuti mwedzi imwe hamudaro, kwete. Hazvakangofanana nebhora kuti munopurakitiza mozoya paman match yamunozoita imimi kuti hanhu asi kuita the man match kana kuti yecup kana kuti yekuita sei. Asi pamupesa pamunenge muchitamba mabhora mwedzi uno ndewokubatsira vanhu vanotambura, vana venherera, shirikadzi. Hazvive kuti kwaizvo kwatibatsire patikureverera kuti mwedzi uno unenge uri chaiwo chaiwo kuti ukaita Mwari vanodhabhura makomborero aya.
Mwedzi uno uyu unoonekwa sei uye unorevei?
Profita wedu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mwedzi unowu ndo panyanyoita yatoti pachirungu generous, apo pavaipa vanhu mari, chekudya, zvekupfeka nezvimwe zvakadaro. Asi toti vaisingapi mwedzi imweyi, asi ndati mwedzi uise special mwedzi unenge uchitifungisa kuti mwedzi imwe sei tichizoita mabasa iyayo.
Tinotenda zvikuru mutungamiri weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ishmael Dua, netsananguro yavatipa pamusoro pemwedzi weRamadan. Vateereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana paine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda tanonoka uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, makundano ane mukurumbira pasi rose eMr Strongest Man, ayo anounganidza vatambi vanodhonza zvitima, marori nekutakura zvinorema, ave kuitwawo muZimbabwe. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Mutungamiri weZimbabwe Strongman Federation vaKnowledge Musengi vanoti makundano aya ayo anosarudza murume anonzi akasimbisisa kudarika vese munyika ari kuitwa kumativi mana ese enyika gore rino.
Tida kuti vanhu vese vange vachiwana mukana wekuti vakwikwidze mumakundano iyaya.
Vanoti makwikwi aya ari kutangira kumasvingo achienda kugweru asati aenda kuBulawayo achizopedzisira muHarare. Zimbabwe Strongman Federation yakanyoreswa semutambo neve Sports and Recreation Commission. Mumwe wevari kukwikwidza mumakundano aya, Francos Takudzwa Chikukwa, anoti hapana ruzhinji rweZimbabwe paruchaona varume vakasimbisisa munyika kudarika vachange vari paMr. Strongest Man apa.
Zimbabwe Strongest Man makwikwi makuru chaizvo. Ndopachabva vachanomirira Zimbabwe ku World Strongest Man. Hakuna mamwe makwikwi anoitwa muZimbabwe. Hamuchaona vanhu vakasimba kupfuura vanenge vari kuZimbabwe Strongest Man.
Vamwe vevatambi vakaisa mazita avo makwikwi aya ndiElton Rice, Giaz Maka naMuzare Chido Mainzanise, avo vanozivikanwa nekusimudza masimbi. Vamusengi vanoti Arnold Zikali, uyo anozivikanwa saMr. Strongest Man, ari kukwikwidzawo makundano aya. Makwikwi eWorld Strongest Man ari kuitwa kuAmerica muna Chivabvu, uko Michel Hooper wekuCanada achange achidzivirira mukombe wake. Kunyange hazvo vamwe vevatambi vari kukwikwidza vatoi kuzivikanwa, vanoronga makundano aya vane nzvimbo dzavanochengetera nyika dzakaita seZimbabwe kumakundano aya kuti dzibatsirikane kusimudzira mutambo uyu. Gore rapera murimi wekusouth Africa Jacques Win Wickel akaita mukurumbira mushure mekusimudza zvinorema zvishamu ndokuzopedza hake ari pachinhano chegumi pavatambi makumi matatu. Asi Mr. Strongest Man yakaitiswa mukurumbira muZimbabwe naZikali, uyo ari kuunganidza chaunga pese paari kudhonza zvitima, marori nemabhazi kwenzendo refu uyezve nekusimudza zvinorema. Asi Chikukwa anoti Zikali haasati ave Mr. Strongest Man muZimbabwe kusvikira akunda pamakwikwi anounganidza vatambi vese munyika.
Tinozviramba kuti ndiye Zimbabwe Strongest Man. Achazoita Zimbabwe Strongest Man kana akunda varume vese.
Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vayambira vatambi ava kuti havafanire kubata kana kushandisa zvinodhaka makundano aya.
Dambudziko guru ndorokusha zvibata chirwere chikombe ichocho nokushandisa dzimwe nguva zvinodhaka nokunwa doro nokuputa mbanje nezvimwe zvakadaro izvi.
Vamusengi vanoti pachange zvekare paine makwikwi evanhukadzi apo pachasarudzwa Miss Strongest Woman Zimbabwe. Chido Mainzanise ndiye ari kutarisirwa kurwisa zvakasimba kutora mukombe wemakundano evanhukadzi uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yaita mangange 1-1 neBulawayo Chiefs, kuchitiwo Chegutu Pirates yarowa 1-0 neCaribba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vari mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika navanamukoti navanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara ndivo vatanga kutambiriswa mari yakawedzerwa vashandi vehurumende. Asi vamwe varairidzi vanoti mari ishoma, nekudaro vave kuronga kukanda mapadza pasi svondo rino. Hurumende yoparura chimwe chirongwa chekudonedzera vana nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere chemheta makumbo kana kuti polio svondo rinouya nemusi wechipiri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti evai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vaateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.